Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichitarisa musangano wedu weRally nhasi uno 25 February, taka kutinesa zvikuru nezvekuti makwanisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhafu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka, kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu, vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro, rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa senta nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kana womutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi, ndinodzokorora, Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata nhengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana tichitarisa kuita musangano wedu weRally nhasi uno 25 February, saka zvotinetsa zvikuru nezvekuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti hanzi nzvimbo yabuda kuitisa musangano muGrounds Council rakatobhukwa kudzara neimwe political party.
Tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa nekuti inzvimbo yekanzuru. Mamakapiwa here mvumo nekanzuru yekushandisa ground iyo?
Inzvimbo yekanzuro izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichinge tangobhuka pangobvumidzwa kanzuru ndeye munhu wese, saka zvina tangochine tangobhuka tatongotenderwa kanzuro haikwanisi kuzvitimisa hayo. Ndoo zvatagara tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apa amaakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu?
Sezvo vataura kuti vakabhukwa, tisaramba tichiapa vamwe madhesi nekuti tinozva kuti masarawo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu. Saka isi tirakabvuka tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo vatazoteverwa kuti votipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamaa muda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinezva. Tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tikupemberera kutsvitsa gore kwepati yedu yafomwa. saka tisikupendera tita mhemberero takabatana semurewa yese dzeripo yavakuru vanguva tizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwamurewa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nhengo dzebato renyu reCitizens Coalition for Change dzichishungurudzwa. Mazuva ano zvakamira sei?
Vanhu vakuda zvechange, havachisabata nekuti chitidzivo kana kuita sei. Vanhu vakuda zvechange, kuchidziva ngatidzivire zvavo, asi vanhu vangu vakutoda rari iyoyi takubvura nekutobvunzobvi zvamira pati zvamira pati, vanhu vangu vakatitarisira rari iyoyi. But sezvimeiwo zvazvo zvokuti haakwamurewa nyangosiiavanhu vasitambira kuchitidziva ikoko vari kuzati kupererwa kupeza ndiye.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu remurehwa vaRodrick Mapfeka vari parunhare kwamukarakate kwakare kwamurehwa neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report. Gwaro iri rakaumbwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Asi vamwewo vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svonde rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva neZuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wevechidiki muHarare vaPearson Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havasikwana mukana, vamwe vatotaura kuti vauda kuenda kumba vachikumbulena nzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba laini inoonekwa kufamba vauya kuma6 nanhasi kuchirubatsirwa vanhu vane ziro nyanyanya zvinhu zvacho hazi kuchafasa.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufakose muHarare vakurudzira kuti veZEC vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazeti kwagwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi ndichiri pano laini yachona ndamboriona kuti rafamba here ndakutofa nenzara tingori pano bvamakuseni ndaichofungwa kudai vanga vatipowo kana zvimapoka zvipoka zvokuti vanobvawo kwakati mufanira kudai muri kunzvimbo kwenyu kwamunogara ikoko bhikozi vakabva taya makuseni taya kudhaya.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reZANU-PF kana kuti Political Commissar vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Fadzai Mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa asi ZEC inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi. Zvese izvozvo manomano eZANU-PF kuti vanhu vasaregistre nokuti vari kutyisa kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani ava vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde. Vari kuona kuti vanhu vachafarire ZANU-PF saka sarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutyika kuti vanhu vakanyoresa vakawanda triple c inokunda asi isu tirikuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota musaoreswe mwoyo anesuwo tirikumobilisa vanhu tirikuunganidza vanhu kuti vanoregista kunditi tinovhota kuti 2023 uno tipinze vanelson chamisa munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana saka nyoresai kuti munovhota
asi mutauriri wezek vajaspa mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore
chemo ichocho tiri kuchigamuchira sekomisheni uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maererano neurongwa huchenge huripo kunyoresa vanhu kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanhu vakawanda vari panzvimbo dzedu komisheni ichange ichikuzivisa inenge inotera sezvayakambotaura
mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa pasi pemutemo wesarudzo weelectoral act kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino bato rezanu pf rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi ukuwo bato retriple c richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu bato remdc inotungamirwa navadouglas mwonzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Dutu mpengo Tropical Freddy, iro rakarova Mozambiki nezuro, uye raitarisirwa kupinda munyika nhasi mambakwedza, rinonzi harisati rasvika, asi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit, Vanathan Komo, vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mupengo iri ringangopinda munyika vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi. Mvura iyi inonzi ine simba uye yaitarisirwa kurova zvakasimba matunhu eManicaland, Masvingo, Matevelelen South uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuNigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muAfrica yose zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende. Mutungamiri wenyika vaMuhammadu Buhari avo vakapedza matemo avo mapi maviri semutungamiri wenyika havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumiswa pamutemo pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi mutungamiri wehurumende yejapan vaFumio Kishida nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe reG7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kuRussia pamusoro pehondo yayo neUkraine. Chisungo ichi chaitwa pamusangano weG7 wepadande mutande wekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirungwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka chine hurukuro namai Murimi Ngwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro here kuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi?
Boka iri iboka risingasarudze. Herina denominational harisarudze zera, harisarudze rudzi, harisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisira kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe kwaari ikoko, isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemero atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe vanodarika 1000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kungoti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vakuzivawo nezveboka irori vachiuya kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiyiwa vasina kana chekubata kana pekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vaya dzaanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona hasi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Akungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maprojects.
Gati muri kusangana nezvimhinga mpinyi zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwekuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day. Ndine vanhu vanenge vachiva nematambudzikowo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomwisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyi zvamunogara munzvimbo ino ichi chinodiwa muno mutobatsira vanhu vazvichienderana nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvekufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yekufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavanenge vainayo iyoyo. Pasawane shirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiura yangu vana neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti kuti munhu unomubatsira sei zvakakwana. Wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro vanovobatsirika nasitemu inouyazve. Kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wekuti akure, still hapana chari kugona kuita. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata. Vapinda vanofarira mabasa akasiyana, vanoda kudzidza zvemining, dzimwe toti kudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwana ipapi?
Inini ndinowanika panhamba dzinoti 0789922179 kana pane vanoda kundibata. Nokuti tinoita maprograms futi pashow inonzi Woman to Woman, yandiri mushokoshi wenyaya iyoyo, ndiri talk show host wenyaya iyoyo. Saka ndinonge ndichencourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo, anenge ataura nyaya yake toisawo apa. Kana pane vanoda kubatsira iye wavanenge vaona pa Woman to Woman inobuda pamandara platform, woiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Yes, no, tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, che our lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, Vatawanda Mutemi, zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwi nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Chokwadi chekuti tinga tichikatalaudzana nevashandirwi vemabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsoirirana, asi ndinga kuzivisa kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chatasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga muna January kusvika muna March. Saka pari zvino tingati takwanisa kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashingiri vemabhengi.
Vateereri vangada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka chiiki chibvumirano chataita tiri kutochiona zvedu setransitional agreement, because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kutibhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars, asi isusu tanga ichitoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi, tabvumirana pakuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tichagara pasi tichitodzokera patasa kuti tionesane kuti mari dzatichidziva vemaus dollars dzabuda here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvinge zvino, hatisi kufara nemihoro irimumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandirwi ava, nokuti chiri kuitika ndechekuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri maus dollars. Ayo hamuri kungoziva nese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatangira mari yedu inobva yandisa paine kukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars, tinenge tichiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndokutsutsuma kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi, nokuti mari yatiri kutambira pezvino iri kudyiwa neinflation. And even 40% yatiri kutaura nezvayo iyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika, tinoona kuti zviri kunzivo nevezemstat 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa nevezebhenge reZimbabwe, vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka ichi tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka pari zvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma?
Tichitarisa chibvumirano chatabvumirana, mushandi ari pasi akutambira mari iyo inoita 418,000 Zimbabwe dollars. And tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemaus dollars. Kana kuri kuti pane mabhengi achema chema kuti haazvechokwadi isusu maus dollars hatina, then moti vonga vachishandisa exchange rate inenge ichirwa pamusoro ngochibadzwa mari iyi. Saka ukataisa kuti 218,000 haisi mari yakawanda, especially tavakutarisa kuti kuti tax yemuzimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kumba inenge yaashoma chaizvo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy, iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mupengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East ne Central pamwe nedzimwe nzvimbo kuMatabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLove Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chatakamboona. Takatotarisira kuti tochira kuti zvikoro zvavharwa, but hapana kana chatakamboona cyclone yacho muno muHarare. Sikasi yangu dzimwe nzvimbo, but muno muHarare hapana chatakaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakakudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze kuti muzi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chichasvika muzi wechishanu. Nhasi tava muzi wemugovera, hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa tichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Maneja wevatambi veCapes United vaShakespeare Nogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Ane cyclone Freddy yadi kudaiso yadi kutaurwa. Ini ndofunga kuti story right zvavaita, because ma players even chero tichasa nyika yacho kuchengetedza vanhu ende kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwachwa bhora nema clubs vaita zvinzi right.
Vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.